Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenaudza nasi chishanu ndira 15, 2016. Kunetsana kuramba kuchienderera mberi muzano PF pakati pechikwata cheG40 nevanotsigira mumwe wevateedzeri vemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu okurudzira urongwa hwehurumende hwokuvaka matare pamusoro mumadhorobha madiki munyika. Mvura yonaya mudzimwe nzvimbo panguva iyo mamwe matunhu ari kurasikirwa nemombe nepamusana pekushaya mafuro. Zimbabwe Warriors yosimuka mangwana kuenda kumakwikwi eChan kuRwanda. Muchirongwa cheLife Talk tiri kutarisa dambudziko renzara nekushayikwa kwemvura munyika. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa909am 4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.